Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi, uri musi wesvondo, Chivabvu 1, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai biti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanu PF vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutori wenhau vahopo chingono kwamurewa varegedza kuita izvi asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi zvichiuya kwamuri zvichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day, vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya vakasununguka pamwe nekusatyisidzirwa pamabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU amai Florence Tarvinga vauza mumwe yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaUS dollars asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipoti nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Tiri kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira mundau dzepakasa dzemadisciplinary hearing. Ndinobava sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekuzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi kusanganisira ZANU PF, Citizens Coalition for Change nemamwe abvumirana neZCTU kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weCCC vatendai biti avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuAmerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple, mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato reZANU PF vaHappyus Madambi vati bato ravo rinoda chose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinowana nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu cheTripartite Negotiating Forum.
Kuti collective bargaining inyatsobuda, kuti violence neintimidation yevashandi pamapasa ibve isavepo, saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vatendai biti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yeZimbabwe yakakurumidza kudzora dhora remunyika zvinhu zvisati zvagadzikana. Vabiti vati havatenderane nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo ekuti dhora remunyika riri kushaya simba nekuda kwekuti pane vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. VaMnangagwa vakatovimbisa kuti vachasunga vose vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo zvimwe zviri kuita kuti upfumi uende kumawere inyaya yehondo yekuUkraine. Asi vabiti vanoti kutadza kutungamira ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviite midigari munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune mabhizinesi, kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexport akawandisa kupfuura maimport. In other words, zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Saka tivataurazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodhipenda neconfidence nevanhu.
Saka panofanira kuitwa sei?
Munofanira kunge mutsikarove vanhu, vanhu vachisarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda. Iwo ndo kumhanya paya zvino hoyo dhora riyera kuma 500. Zvandakataura muna June vakati haa uyu haana kukwana. Hezvo vakublema vemabhizimusi vakatsamirwa Confederation of Zimbabwean Industry zvisina munhu akamboona. Vakublema vanoti masabotoa. Masabotoa ndivo
sei muchidaro?
Nekuti ndivo vakaisa mari when the economy was not ready. Secondly, ndivo vari kuita overspend, oversupply RTGS neZimbabwean dollar zvopusha price here. US dollars.
Vamwe takanzwa vachitoti sava Eddie Cross hanzi mari yekuAmerica ngaitobviswe kuti vanhu vangoshandise mari yemuZimbabwe chete senzira yekuedza kudzikamisa uremu hwedhora. Zvinoshanda here?
Chekutanga pamutemo mari yekunze kwenyika yekuAmerica yakatobviswa. Ndosaka pakaitwa Structural Instrument 33 of 2019. Structural Instrument 142 of 2019 yakatobhana mari yekuAmerica. Saka handizive kuti uyu Cross ada kuti ibviswe kupi kunopfuura ipapo. Asi nokudaro nokubvisa ikoko hazvigoneka paground kuti ibvise because mari iri kushandiswa nekuti Zimbabwe dhora rakaora. So zvatakangoitawo isu patakapinda muhurumende takaona US dhora iripo ndokuirecognize kuti ngachive mari iripo.
Asiwo pane nyika here yakambokwanisa kuti yamboshandisa dhora rayo ndokuzoenda kudhora rekuAmerica ichizodzokera zvakare mukushandisa mari yayo?
Hakuna nyika pano pasi yakaregedza kushandisa mari yayo isingade ichizoadopta US dhora yakazokwanisa kuti idzosere mari yayo kuti ishandise. Bvunzai Argentina, bvunzai Chile, bvunzai Peru, hazvikwanisike da because panorambwa mari nevanhu yabatwa nechikomba. So it's a breakdown in confidence, it's a breakdown in trust which is permanent and that trust will never be restored in the local currency. So kuda kudzorera dhora kupedza nguva economics dzinoramba and economics dzinodhira nerational behavior yemunhu. Munhu anobehavia sei? Munhu haasa akatora nyoka inomuruma oidzorera oita peti. Zimbabwe dhora yakaruma vanhu, haisi yakadzorerwa mumba yonzi yapeti yamari yenyika.
Vamwewo kavabiti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Kuri kuti imi muri panyanga, zvii zvamungaite kudzikamisa mari inoshandiswa munyika?
Ndosaka isu tiri kutaura kuti dai nyika dzemusouthern Africa dzanga dzabatana under SADC dzoita integration, dzotsvaga karenzi yayo yainoshandisa do solution chete yekuresolve the Zimbabwean current situation which will be the rand by another name. That is the only permanent solution. Tobana chamunoti reserve bankage because ndochine humori wese chiri kuprinda mari.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai biti vari parunare muHarare. Mutorwe nao ane mukurumbira hopo chingono anoti vechidiki vezanu PF avo vanga vachida kuenda kunotora mbudzi dzake kumusha kwake kwamurewa havana kuzobudirira kuita izvi asi anoti chinangwa chevechidiki vezanu PF ava change chiri chekuda kumuchikisidzira nasi vamwe vechidiki kusanganisirawo mutevedzeri wemutauriri webato reTCC vaostalos Ziziva vaenda kwamurewa vachiti vari kuratidza kutsigira vachingono asi vechidiki vezanu PF avo vanonzi vari kutungamirirwa navataurai kandishaya havana kuzoenda kunotora mbudzi sezvavanga vachitaura mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachingono
pane murume anonzi taurai kandishaya wezanu PF ari muyouth league yezanu PF akabuda achinyepa kuti ndakapiwa mbudzi nehurumende achiti hanzi mbudzi dzaifanira kupiwa vamwe vanhu vemunharaunda imomo asi ndakadzitora ndikadzipamba ndikadziita dzangu kwakuri kunyepa ndakaburitsa mapepa anorakidza kuti mbudzi idzi ndakadzitenga kusouth africa nemari yangu
maakadzitenga rini
2016 ndikaburitsa mapemiti acho andakashandisa andakapiwa nehurumende yekusouth africa nehurumende yekuzimbabwe kuti mbudzi idzi dzikwanise kufamba chinhu chaita kuti vanhu vezanu PF vatsamwe vatume nhubi inonzi taurai kandishaya ndechekuti pandakaenda kuswitzerland kugeneva ndakanotaura kuUnited Nations kuti kune problem kuZimbabwe vanhu vari kufa nechirwere checancer ndava hakuna mishini inokwanisa kurapa vanhu anonzi maradiotherapy cancer machines mahospitari ese emuZimbabwe hurumende haana mishini saka ichi ndochinja karwadza vanhu vezanu PF kuti hanzi vaenda kunotaurirei zvinhu zvomba medu chinoudza vanhu vekunze ndikati aiwa kavarume inini ndakadaidzwa kuti nditaure nezveupenyu hwangu ndikavaudza kuti semutori wenhau ndinoinvestigatewo zvinenge zvichiitika muzvipatara kuona kuti vanhu vari kurapwa zvakanaka here saka ndakasangana neinfomation iyi saka iinfomation yandandichitaura handina kunyepa pane chandanyepa here
saka semaonerenyu sei vava kuita zvavari kuita
vava kundityisidzira vachiti toda kutora zvinhu zvako zvese land yaunayo ndedu ndeyezanu wakaipiwa nehurumende land yandiri kunzi ndeyezanu ndopaigara madziteteguru angu pachingono village kwamurewa saka ndezvekungotyisidzirana nekuda kupamba upfumi hwevamwe vanhu zvavagara vachiita vanhu vezanu PF zvinhu zvakaipa ndava zvinoita kuti nyika itarisirwe pasi nedzimwe nyika
mutori wenhau vahopo chingono vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorekera tabatawo vakandishaya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi
we have achieved our first stage of this process on various platforms hopo chingono anoudza vanhu kuti Zimbabwe is conducive environment for business one number two if you are not Zanu PF ukada kuita project inosafoketwa number three kwamurewa kustronghold yezanu PF vanhu vanopisirwa dzimba and stuff and many times andaiburitsa imba yake mutaundi
saka kana musina kutora mbudzi dzamanga mamboti ndedzehurumende iye achiburitsa mapepa kuti ndedzake chii chamungati mabudirirapa
so tangotora mukana wekuratidza vechidiki kuti look unokwanisa kutoita mabhinda uko nemaoko ako ekuzviraramira zvisina kuti wamukira kubasa panguva yaya vanenge vachifurirwa nana hopo chingono kuti endai mastreets munoita mhirizhonga muchiratidzira kuti tiri kuda mabasa vana hopo vanozobhadharwa mari nevarungu nana american embassy voenda vonotenga zvipfuwo votanga kuchengeta kumusha saka nhasi vechidiki vetriplec vavhurika vasvinura
sei muchidaro
vakwanisa kutoona kuti hezvo saka chingona andove nemusha usina kupiswa nezanu PF chingona andove nebhizinesi risina kusafoketwa andori nezvipfuwo zvipenyu vavhurika vachinji vacho vari kufona vachiti mukoma makaita basa hatina kuziva kuti chingono anotori nepamusha pakanaka kudaro
vataurai kandishaya vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutauriri wedare reparamende muAmerica reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi nasi vaenda kuUkraine uko vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky amai Pelosi vaenda nedzimwe nhengo dzedare ravo natu vachitaura nevatori venhau amai Pelosi vati rwendo rwavo urwu rwange ruchiratidza kutsigira kuri kuita America vanhu vemuUkraine uye ushingi hwavaratidza mukurwira rusununguko rwavo. Zvichakadaro, Russia yanga ichienderawo mberi ichibomba dzimwe nzvimbo dzemuUkraine. Russia iri kushorawo zvirango zvairi kutemerwa nenyika dzakabudirira kubva zvayatanga kurwisa Ukraine. Vanhu vakawanda vari matunhu eAmhara kuEthiopia vari kuchema-chema nekuti kunyangwe hazvo pakanzi panyoreranwa chibvumirano pakati pehurumende nevakaipandukira zvikuru verudzi rwechiTigray, dzimwe nzvimbo dziri kuenderera mberi dzichirwiswa. Hondo iyi yave nemwedzi 15. Hurumende munandira yakamboedza kuita nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo, asi vamaongo vachigununʼuna kuti yakadaidza mapato mashoma uye haina kudaidza makuru ari kuirwisa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemutori wenhau Muzvare Esther Shavi veHurungwe Community Radio Station. Tatanga nekubvunza Muzvare Shavi nezvemabasa avari kuita.
Izvezvi tingangodzidza tiri kunyanya kunyora kana kuti kubudisa nhau dzine chekuita nezviri kungoitika munharaunda zvatinosangana nazvo everyday zviri pachena, zvinongozikanwa nemunhu wese.
Saka kana mapedza kutora nhau idzi munozodzitsikisa papi? Zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura.
Tinogona kuchindaita audio ndichiinterviewa munhu, audio iyayi andoisenda paplatform yedu pawhatsapp group ratakacreata, tosenda paplatform iyoyo tozibroadcasta ipapo. Panenge paine mamembers aripo pagrupu iroro vakatowanda.
Mungati pari zvino vakawanda zvakadii?
Vanogona kusvika kana kuma 400.
Saka vanenge vachida kuti vange vachipinda pagrupu apa vanoita sei chaizvo? Namba dzacho ndedzipi?
Ini ndiri admin kuti ndinoedha vanhu ipapo pagrupu iroro anenge ari achida kunge achitevera nhau idzi. 0782 418 495.
Munombobata batawo here nyaya dzine chekuita nevechidiki, uye ndedzipi nyaya dzamungati ndo dziri kunyanyotaurwa nevechidiki munharaunda menyu?
Ya, pari zvino izvi vechidiki vari kunyanyotaura nhau dzekuteka kumabasa zvekuti vakuswera vakangogara pamba. Zviri kuzoitawo kuti vange vachizotanga kutorawo zvinodhaka, vamwe vacho vachizoendawo vachitomadhipreshen, vamwe vachikasirawo kuroora. Vazhinji veizvezvi vari kuroora vari vadiki, otizirwa achiri mudiki kunyanya kuvakomana. Even vasikana vacho nenyayawo dzenhamo irimo mudzimba avo vari kuita sei vari kuwanza vachitizirawo nekukasira. Nekumirawo kwakamboita chikoro nenyaya dzecovid vari kuwanikawo vachimhanyirawo kuti vachienda masikati maearly marriages.
Asi vakasununguka here kutaura nyaya idziyo vechidiki vamunee muchitaura nawo munharaundawo?
Vamwe vacho vakasunungukawo kutaura, vamwewo zvinhu zvavasinganyanyotauri nezvazvo.
Saka kana maona nyaya dzakadai munenge muchizoita sei? Munozodaidza nyanzvi here kuti dzitaure nevechidiki? Zvinofamba sei?
Kazhinji kacho ndipo patinenge takuzobvunzawo macomments anobva vanoona nezvinhu zvakadaro, vanoona nezvevechidiki vachitipowo macomments avo, toisawo pastori yaunenge waita munhu. Tichifunga kuti vamwe vechidiki avo vachazvichasvika kwavari vachanzwawo makomenti aya, utsvaiwo kuti vazviite izvo zvinenge zvataurwa.
Kwamunogara uku kunenge kune maruzevha akanyanya, saka tudorodoro nezvinodhaka izvi zvinenge zviri kubva kupi sekunzwa kwamuri kuita?
Kwazvinobva chaikoka havambotauri kuti zviri kubva nepi, asi vanotenga mutu zvinotengeswa. Kune tumashopu turimo mumaruzevha tinouya netudoro itoko tunenge turimo twemadhora twakachipa 50 cents, kadoro 50 cents, kekuti munhu anongotobva atongodhakwepapo. nezvina namba hanje zvimadrugs ana namba hanje ndiwo akawanda kumarusevu anodzirima.
Ko kune vamwe vari kuita zvatingati zvinhu zvinovapa pundutso ndeapi kana kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuona kana kuti asingati maprojects ari kuitwa munharaunda menyu nevechidiki?
Vamwewo vari kuita vanoti kamwe mafoundation ungosvika uchera foundation ipapo uona kamari kake kune mari tsvanda unoitwa ipuwa chibage uenda unokuhwa chibage ikoko kana zvese 1 week wopedza vari pamba pemunhu achikohwa chibage vachingodaro zvingodaro ndozvavari kuitawo zvino vawanisa mari vazhinji vacho vasina mabasa.
Macommunity radio akaita senyu mungati angabatsire sei tichitarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki kuri kuti mapuwa readiness rekuti mutange kushanda zvakanaka?
Zvatingakwanisi kuita ndezvekudzidzisa vechidiki nekuti vazhinji vacho mazuva anochidiki vakuferawo pasocial media, saka sezvo radio yedu ichinyanya kuwanikia pasocial media vane access yekuti vadzidze vachinzwawo zvakasiyana siyana zvakanaka zvekuita nezvakaita zvakaitira zvavanoita zvakashata vachidzidzawo. Tinenge tane kavhareji yakawanda sekuti mumwe haana kufona haakwanisi kuenda paWhatsApp asi redio anokwanisa kuinzwa kana yavepo, anokwanisa kuteererawo paredio zvichisvika kwaari tichiwana kavhareji tichiendesa zvatinoendesa kumunhu wese.
Mumwe mutori wenhau wechidiki achishanda neHurungwe Community Radio Station, Muzvare Esther Shavi, vari parunare kuHurungwe. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwawo pfungwa dzenyu vateereri. Pamusoro peshoko rakataurwa naJesu kuti kana ziso rako rekurudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe. Jesu airevei nemashoko awa? Tine umwe mutereri anoda kutipa pfungwa dzake panyaya iyi. Tiri kutaura nani? Tipewo maonero enyu mukoma.
Magadi pastudio 7 mukoma Tanonoka Wande, ndoda kutenda nechirongwa chenyu chezvechitendero apo patinodzidza zvakawanda. Ndoda kutenda ndinoitwa narration matarirano, ndinogara South Africa Cape Town ndokwandiri so far. Ndinoda kuresponda kumibvunzo yakabvunzwa neumwe wedu. Umwe wedu akabvunza mibvunzo akatsamhira pana Matthew chapter 5 verse 29-30 panotaurwa nezvekuti kana ziso rako rinokugumbusa shore nani kuti ziso rero uribvise pakuti muviri wako wose uinde mugehena. Shore nani kutoti ziso chete riro ndiro ngari wore woenda ko kudenga uine maziso akashota, asi muviri wako wese mumwe wacho wese waponeswa. Ndomva mubvunzi abvunza futi kuti paibvunzwa maziso here kana kuti pane dzimwe nyaya dzaitaurwa dzisiri dzeziso, ende kana dziri dzimwe nyaya dzataurwa dziri dzeziso anoda kuziva kuti chii chazvii zvaitaurwa nezvazvo, ende uye why ziso rerudyi negumbo rerudyi neruoko rwerudyi? Ndo zvakabvunzwa nemumwe wedu.
Mavhesi amatiudza awa anotaura nezvedivi kana kuti ruoko rwekurudyi vamatarirano munoonei mumashoko aya? Ruoko rwekurudyi rwakamirirei?
Ndoda kutanga kupindura newai kurudyi. Mushano kuti kurudyi takaverenga mavhesi akatasa Matthew chapter 26 verse 64, takaverenga futi Hebrews chapter 1 verse 3, Isaiah 41 verse 10, Colossians 3 verse 1. Pane zvinobudapo ende makatarisa Bhaibheri tichiriverenga rinotaura kuti kana Mwari achidzikinura anodzikinura using his right hand.
Saka sei zvichinzi ziso rerudyi?
Ndichiona ndichiverenga Bhaibheri ndibva ndakatsona kuti right hand represents a power. Saka kuti it's very rare kuti usangane munhu anoshandisa ruko rweruboshwe. Very rare. Variko andauta hakuna variko pari vazhinji vanoshandisa ruko rweruji ndo ruoko rune power resimba rose. Saka mutaona kuti right hand riri kungotaridza kuti idivi resimba pane kakusimba karipo nekausong karipo
vamatarirano. Jesu aitaura ziso chairo chairo here kana kuti iri rakanga riri dimikira?
Alright, ngatinzwei kuti Jesu aitaura ziso chairo chairo kana kuti chimwe chaitaura. Ngandipa verse ya 38 of the same chapter. Inobva taura kuti makanzwa kuti zvakanzi ziso rinotsibwa neziso, zino nezino. Asi ini ndinoti kwamuri musadzivisa wakaipa, asi unokurova padama rorudyi umurinzire rimwewo mafabata manje. Kureva kuti ziso zvanzi ziso rinotsibwa neziso, kureva kuti the same action kana kuti wauraya munhu wakafanira kuurayiwawo, kana kuri kuti wabira munhu waifanira kutorerwawo zvako, kana kuri kuti waita anything waifanira kutsiviwa nechakaini chimwe chakaipa kuti uite se kuti nyaya yako iyo inge ichinzi yagadziriswa. But manje panapa ziso panapa risitomira kuti ziso vangorowana maziso bedzi ndo vanotsiviwa nekuti varowa ziso, but ziso riri kutomirira kuti any action anything chaitwa chaonga icho chinenge chakaipa zviri kuzonzi manje anenge akurova padama iweyoka murinzire rimwe dama usatsiva just because kutsiva kuzikwani kutsiva kuzvikwedu kwakadaro. Saka chii munhu wamwari chinokukonesa chiri kugumbura kuti unatsova kuti inini pakadai so ndinobva ndareruka, ndakangobata mari ndinobva ndareruka.
Tinotenda zvikuru mashoko nepfungwa dzemuteereri Nareshen Matarirano. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana tsananguro dzamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio eyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Vateereri, ndinokuyeuchidzai kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete chete. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda chikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Zvinoto chimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 2, Capes United 0, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Manica Diamonds 1, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutezeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatenda ibid avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanupf vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutori wenhau vahopo Chingono kwamurehwa varegedza kuita izvi, asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kugunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
Kuzika tisenda ba ku VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2022 uGibbs Dube endabeni zethu namhlanje izindaba zikhala ngeholo eliphansi ngesikhathi zinanza uzulwazo olwe International Workers Day
ibond notilika isasebenzi ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo
bathi laba yindawo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bothiwa kumele bephume bephele kulelo lizwe kungakafiki ngempeleni kwenyanga
lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale
imthethele zindaba uhope elthinono uthi ilunga lezanupf ebelifuna ukuthatha imbuzi zakhe likhehlele emuva namhla
They came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my home state to defend by goats.
What are we going to do with the imbozi? Because we are going to do with No, we are not going to imbozi. That's no, no.
Yes, we achieved our first stage.
So the two days are massive. As a batch, let's go to the streets too. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Izisebenzi namhla zinanze usuku lwazo olwe-Workers Day zikhonona ngeholo eliphansi zisithi sokumele zihole idola leMelika hathi eleZimbabwe eselingasathengi lutho ngenxa yokugugudeka. Zethule lokhu kumbuthano wokunanza usuku lolu eHarare lapho eziveze khona ukuba zifuna ukukhetha zikhululekile. Umuntu ozathuthukisa umnotho welizwe ngomnyaka ozayo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi izisebenzi ziphele nzima kule Zimbabwe.
Sibone abanye abalimeleyo, sabona abanye belahlekelwa zimpilo zabo besemsebenzini. Sibone abanye njalo abasebenza benganakwa bengalalungelo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Kodwa ke lilanga eliqhakathekileyo lapho sikhangelane lendubo zemali sikhangelane lendubo geze safety lapha abasebenzela khona kunengike okushotayo kuzisebenzi
usikhuthe mfundo Paul Mavima isiphathamandla sikahulumende obona ngensolo zikaZulu lezisebenzi uthi kumele abantu bebambisane ukuze ilizwe lithuthuke ngemfanelo izisebenzi zithi zithule nzima eZimbabwe uNumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi usuku lolu luqakathekile loba lethwele nzima
xa sesikhangele kwelakithi leZimbabwe leli langa sokulilanga nje lapho ukuthokoza ukwenziwa khona kubonakala emaphephandabeni kahulumende kuphela lapho uhulumende athatha isikhathi sokubana athembise izisebenzi okungasoze kwenzakala nxa sesikhangele okwenzakalayo leli langa sokulilanga lokukhala lapho izisebenzi ezikhunjuzwa khona ngokunzima ezihlangana labo insuku zonke sithanda ukukhuthaza uhulumende ukubana kakhangelisise alungisise ukukhala kwezisebenzi. Izisebenzi kazihole imali eyeneleyo. Siyakhuthaza njalo uhulumende kubana kabhadale izisebenzi imali akade beyihola bengakaqalisi ukuphiwa ibond note. Sitsho njalo kubana ibond note leyi kayisasebenzi. Ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana efidlela Ncube othala kobulawayo.
Isimo sezisebenzi sibi kakhulu ukuthi kwenza kube nzima ukuthi ulolu suku lube luqakatheke ebantwini beZimbabwe. Nxa izisebenzi kungamangakazi kahle kuzo
kusho khona ukuthi akumanga kahle ebantwini beZimbabwe bonke. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, alungise amahola, alungise imisebenzi. Abantu abasebenzayo sebebalutshwane kakhulu, kakhulu kakhulu okwenza ukuthi vele ilizwe lehlule ukuphila. Ngoba izisebenzi nxa zizilutshwane abantu abaningi bengasebenzi, ilizwe kaliphili, ilizwe izisebenzi. Kanti ke futhi uhulumende kaziphathi ngendlela efaneleyo izisebenzi. Siyabona ama-trade union leaders bayatshaywa, bayavalelwa ezitokisini. Uhulumende kakhulumisani kahle lalabo abangasebenziyo, lalabo abasebenzayo ukuthi baphathwe ngendlela efaneleyo. Akudalwe imisebenzi, abasebenzayo bahola imali efaneleyo, bavikeleke futhi basebenze emsebenzini ngendlela evikelekileyo ehlonipha amalungelo abo, hayi lokho okwenzakalayo manje.
Izisebenzi zithi idola leZimbabwe seliphele amandla, ngakho ke sokumele zihole elemelika. Kodwa uhulumende ukuthi angeke akwenze lokhu ngoba ilizwe kumele libe lemali yalo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi ubathwalise amagabha avuzayo umkhankaso we-Operation Dudula okhutshwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini labanye bakhe. Abaqhuba umkhankaso lo bathi kumele bonke abaselizweni leli okungekho emthethweni bephuma bephele kule South Africa kungakafiki ekupheleni kwenyanga. Umnumzana Nabutuma Bena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kabayindawo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe.
Lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa zibuyele emuva eZimbabwe, ngoba umnotho wakithi ufile. Sikhuluma ngabantu abalokhu bebuya imihla yamalanga besuka eZimbabwe besiza eSouth Africa bezodinga umsebenzi. Yikho angeke uthi nxa kulokhu suka abantu besiza eSouth Africa bese uthi abantu asebehleli iminyaka elitshumi babuyele emuva, akusoze kwenzakale. Into eqakathekileyo njalo eyiyo mele yenziwe yikuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayakhe umnotho weZimbabwe. Kodwa ke kuyacaca kuwo wonke umuntu lesiphofu yakubona loba singaboni kodwa siyakubona lesiphofu ukuthi uhulumeni weZimbabwe usehlekile ukwakha amathuba omsebenzi, usehlekile ukuvusa umnotho. Yikho ke izalwane zaseZimbabwe lokhu zisiza eSouth Africa zizodinga umsebenzi. Yikho ke thina siphakamisa ukuthi kumele kube lomhlangano omkhulu oweSADC okhuluma ngodaba immigration, ukuthi immigration kuyini ekwenzayo impact yangkhona kwele South Africa lamanye amazwe ongomakhelwane osokwenze kwenza ukuthi kube le Operation Dudula.
Unkosazana Victor Matutu okhokhela inhlanganiso yezimi imbokodo uthi umkhankaso lo uveza ukuba abakuza abasafunakali kwele South Africa.
Sikhathazekile kakhulu siyizalwane zeZimbabwe ezilapha eMzantsi Afrika ngenxa kaDudula lowa okhona kulezi nsuku. Eqinisweni i-Operation Dudula besingacabanga ukuthi izohamba ihambe izifike namhlanje. Besicabanga ukuthi into nje abazayithi yangayanga ibehlule bese behlala phansi. Kodwa ngokubonakala kwezinto kungathi hayi, abantu laba baphoke phele phambili ngayo Operation Dudula. Namhlanje sizile ukuthi baseBenoni sebehambe amalokishana ambalanyana, sike babonile kubo Hillbrow, sababona kubo Alexander. Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini. Sidudulwa emsebenzini kunjalo ma usungasasebenzi uzohlala ngapi? Lapho hlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani, baphikiswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi?
Uphinde wathi
injongo yokuqala esilethe lapha sizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ukubona kwami Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia, ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla.
Lokhu kuzekelwa ngumnumzana Bongani Dube osebenza kule South Africa.
Singabulalana, ungathola ukuthi uyisihlobo sami nomunye isihlobo sakhe siseBotswana. So into engiyishoyo mina ikuthi khona yonke le into esigxekana ngayo ayikho kithi, ipha phezulu kumakhulumende aphetheyo, ugovernment asiphetheyo, konke ubheka la ngale ama government aya ayacatshisana afuna ukuthi kukhulunywe iqiniso wena ungabona umntana amezomusha kumbe mhlawumbe umntana nami sehlala sekuwe kufanele ubize mina umakhelwane kanti umntwana waba lapha ukuhamba kanjani umntana angeka vakatshe eze ezolala egcine seqedi 1 week so i-government yonke le okufanele ukuthi ikubheke yonke le into yonke zonke zenezi zinto zokuthi abantu bayeza ngongekho emthethweni konke i-government iwenzela ukuthi khona izinto zihambe right thina singabantu mase sizithathela umthetho sesubeka ezandleni zethu wana sikufundelanga sesenza ngeyethu indlela gcina sokulegazi leleli chithekileyo lomfo wethu and abantu begcine futhi sebekubeka kabi ukuthi ingathi yena bakhalela umuntu oyi-1 kithi kufe 7 uyabona kube sokusiba ngamazwi angena kabuhlungu kodwa umakhelwane ngumakhelwane phela
kudube uthi
akwaziwa ukuthi elakusasa linjani uzovuka ungale komakhelwane bebe sebeyakhuluma kabi ngawe kanti ke kade kufanele kulungiswe inkinga mina engishoyo ayiqo kubo hulumende bonaba esilabo yibo abayinkinga abakhulu even nana la ma Nigeria ungasola mawusuyalandelela mhlawumbe umsebenzi wabo ngokudayisa ungalutuyalandelela kahle kahle uthole ukuthi into zonke lezi abazidayisayo nezamaminista and ma ungathi uyabheka bonaba abantu ma kuza ungabona bengasekho ubuthi uyabheka uzabona imoto yamapholisi sikhona ngubani ochazileyo ukuthi lanka amapholisa
unkosazana Nqobile Nyathilayo ohlala kwele South Africa uthi usekhathele ngokwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
I-situation isisiba tense manje. Mina into engayitsho ukuthi asibuyeleni ekhaya and fix our house back home.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Teboho Sikhondo uthi kumele abantu bokuza balandele umthetho nxa befuna ukuhlala ngokuthula kwele South Africa.
Abantu abenze lokhu okufanele bakwenze. Abeze ngapha ngokomthetho bafike. It's not a matter of ukuthi afuna abantu bangaphandle. It's a matter of ukuthi umuntu akeze ngoba kufanele vele eze. And yes, singabomakhelwane. Kodwa asikhuzanini bafike. Ukusebenza ngabuya ngizosebenza niphethe amaphepha right. Akusina nkinga naleyo.
Kulezi zalwane zakwele Zimbabwe eziningi ezidlala kwele South Africa zinganamaphepha aqondileyo. Intatshele zindaba ezimeleyo uHopewellsinono uthi uTaurai Gandishaya okubanja leZANU-PF ofuna ukuthatha imbuzi zakhe okungekho emthethweni kenelisanga namhla ukukwenza lokhu emzini wabokhokho bakhe eMrewa. UChinono uthi uGandishaya ubethembise ukuhamba labanye bakhe ayithatha imbuzi zohlobo lweBhoa azithenga kwele South Africa. UGandishaya uthi imbuzi lezi ziphansi kohlelo lukahulumende. UChinono uyakuphikisa lokhu esithi uGandishaya labanye bakhe bazondiswa ngokuthi wayithula okunye akungafunwa yiZANU-PF emhlanganweni weWorld Summit on Human Rights eGeneva lapho athela khona umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leZimbabwe libhidlizwa yibukhohlakali obeselabekayo obukhuthazwa libandla elibusayo. UChinono uthi abantu bevimbe ngci namhlanje khona ngale ke eMrewa lapho ke uGandishaya afuna ukuthatha imbuzi zakhe.
Today came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my homestead to defend my goats and my property from the illegal action that has been threatened to be carried out.
Abantu abaningi bahambe emzini wakithi lapho bavimbe ukuba uGandishaya engathathi imbuzi zami.
The whole of last week I was getting threats from ZANU-PF executive member for the Youth League, Taurai Gandishaya, saying that they were going to expropriate my goats and they were lying that I had received the goats from the government.
UTaurai Gandishaya uqhubekele phambili engethusela iviki yonke ngeviki ephelileyo esithi uzathatha imbuzi zami bebekamba amanga besithi ngazithatha uhulumende.
What triggered them to do this was the speech that I made in Geneva, in Switzerland, a couple of weeks ago, where I correctly pointed out the problems that were faced in the health delivery system in Zimbabwe, that there is no single cancer machine.
Ngoba kapula yikuthi ngethula umbiko emhlanganweni we World Summit on Human Rights ngithi
akula michina yokwelapha isifo semvuzane eZimbabwe ezibhedlela lokunye okuhlupha uZulu.
So when I mentioned those things in Geneva, the ZANU-PF government was upset and they have been abusing me.
Ukandishaya uthi bakwenzile akathi befisa ukuthi bekuvezele uZulu namuhla.
No, we have achieved our first stage according to plans. Our first stage was to expose the double standards.
The network for today in Nevada were really sympathetic to the opposition, where they go around telling people that Zimbabwe is not a conducive environment for business, where they tell people that I'm a son of Zimbabwe, who's a pro, ZANU-PF. You are targeted, you are not a cheater. They fool my youth kuti warm streets and demonstrate for jobs. Vasingaudze my youth kuti you must utilize land and come up with projects.
Sikuvezile kade kumele sikwenze kade sivele silenhlonzo yokuthi sikubikele uZulu. Okunye okwangikhona yikuthi abantu abanjengobochinono nabantu baqamba amanga abatshela abantu ukuthi eZimbabwe akwenzakali ukuthi umuntu abe lebusiness.
So other TCC members are actually calling me to say, you know, we never knew kuti hopo chingono nemamwe mashefu edu vandoze mapurazi vandori nemabhizinesi vandorwana maprojects isu vachingotifurira kuti no itai mastrike nemasiya wey kuti mupiwe mabasa. So first stage we have achieved.
Sipinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ostalo Siziba olilunga le-Citizens Coalition for Change obuthanise abantu balindela uTaulai Kandishaya emzini wakochinono.
Njengezukulwane zeZimbabwe sibuye lapha ke emzini kaHopewell elimaziyo oyijournalist ubethi abantu bezanu bebesithi bona bafuna ukubuya bezothatha imbuzi zakhe azithengayo ngemali yakhe ngentengo ephakemeyo izinto ziyahluphela izweni. Thina sibuya lapha ngenxa yokuthi part of our civic duty yikuma together njengabantu abamnyama kodwa njengabantu abahlukunyezwayo ukubana ngeza ke savumele ukubana kube lo muntu ohlukunyezwayo ethathela izinto zakhe. Sababona beyenza eplazini kaSipho Malunga sisuka lapha siyakhona.
Abantu bamelele ukubona ukuthi uTaulai Kandishaba uzazithatha kumbe hatshi imbuzi zikaChinono. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele US House of Representatives akhokela unkosikazi Nancy Pelosi akwele Ukraine lapho tshele khona umongameli Volodymyr Zelensky ukuba ele mini kalimi laye empini le iyaqalwa ngele Russia eselihlasela elizweni lonke lijonge ukuhluthuna ilizwe leli. UKenel Mamanji Dombo uya wakengula uhulumende ka-Alpha Conde nyakenye kwele Guinea uthi kuzathatha phose inyanga ezingamashumi amane 39 months ukuze kube lokhetho lukazulu. Sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokumpila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngembiza kababa. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya. Akusitshele ngamafutshane ukuthi imbiza kababa kuyini.
Wabudube imizi uyibone yakhiwe abanomzana laba babe nemfihlakalo zabo zokuyiqinisa ngendlela zonke ongazicabanga kusukela othangweni lwemuzi kuye esibayeni kuye ngaphakathi kuze kuyefika ngisho ezindlini zabo lapha. Ngikhuluma isiNdebele ngicabanga ukuthi asidingi ukuthi ngize ngitolike uma ngithi mina ukuqinisa kwabemizi kwakubuye futhi babe buye bakwenze nasezindlini zabo. Wawumangala ukuthi awu omama abangaka bonke nje babukeka bejabule bengelansolo ngempela yini le mfihlo emfihlakalo ephethwe yile nsizwa endala. Eqinisweni babeqinisa imizi njalo futhi babe zazisa into babe yazi nemithi yakhona.
Yes, awuzakhuluka baba Ngwenya kodwa kuyasebenza yini kono?
Ungamangala wena nxa ungabubuke abantu abazala esithenjini. Uthi yakhangela uthola ukuthi indlu ngayinye nayinye ilomntwana owazala kanye kanye nomunye owazala kwenye indlu, uthola ukuthi laba bantu nxa bezazala bazala ngenyanga eyodwa zonke izindlu, mhlawumbe kwakuwumuntu owayenamakhosikazi angu-7 okanye 5, uthola ukuthi bonke bazalwe ngenyanga eyi-1. Ubusuzibuza ukuthi ngempela mfihlakalo bani eyiphethe ilezi nsizo ezindala. Ye, zaziqina ngempela. Labo mama babeyazi le nto, babetshelwa ukuthi hayi bokuthi noma uphakela ubaba phela laphana kube khona okufakayo laphana epletini lakhe, wawubona nje kwesinye isikhathi uthole ukuthi noma ephakele yona inkosi mana ngiyabe inayo into eyiphetheyo laphana izoyi sombulula laphana ithele noma kusamputhana. Kokunye kwakuthelwa lasekhuzana lasemakhewini lapha omfumfu laba omphaphama laba impuphu yakhona, ziningi nje ombandatshatsha laba abazesetshenziswa. La uzitshela ukuthi hayi isizo endala mhlawumbe izama ukuthi mhlawumbe iclean umzimba, nakho futhi ukuclean umzimba lokhu kwakwenziwa kwesinye isikhathi kubanje zona iylokhuzana izichatho lezi. Indoda iqine ngempela ithi Saka yileyo mfihlo-ke eyisenza ukuthi la madoda ahlale ngaso sonke isikhathi enamandla kakhulu futhi engabi lezi nsolo eziba khona kubomama laphana. Angibonike ukuthi intsha yanamhlanje isakwazi konke lokho, isithembele emithini yabodokotela nokuyinto ngempela esiyichithile imizi eminingi. Ukube kade kunenzeka sidle ngaludala ngempela sikwazi ukuyithola imfihlakalo leyana ukuthi kanti lezi insizwa lezi zaziqina kuphi, zaziqina ngasiphi isihlahla laphana ukuze nempela singabi lazo izinkinga lapho othola khona sokuhamba kusiba lokuchitheka kwemizi umama esephumile wayangena laphana kungabe kusaba mnandi kudala le ngxabano ebantwini bakhelene.
Sima lapha namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, incwadiko zamasiko. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelelani njalo nje njengo nihlala yenza nxa sihlangana. Kumele sibingelelane phela, kanti angithi yikho ukukhuluma uletha ukuzwanana ebantwini ubingelelana. Kanti njalo nje lisiko elihle lona lokuthi abantu babingelelane njengoba bengabantu nje badalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu. Kuhle ukuthi abantu babingelelane. Namhlanje ke sizaqhubeka ngendaba yokuthula esike sayikhuluma ngesikhathi esedlule sisonke. Kodwa namhlanje ke ngithanda ukuthi ngithi mina emazweni wonke kuswelakala ukuthula. Thina ngapha kwelakithi kulezi nsuku indaba esemlonyeni yiloko kwenzakala kuzizalwane zakithi ezibhace elizweni elinjenge-South Africa. Sibona sizwa okuningi ngokubana le nkulumo esizikhulumayo esizizwayo zikhulunywa laloku kuthiwa amavidiyo lama-audio kawatshengiseli ukuthi eqinisweni kulokuthula. Sengitsho bonabo abakhulumayo lakumavidiyo abenza konke abakwenzayo bakwenza ngobana kabala kuthula. Ngakho imindeni eminingi yakithi ihlalele evalweni kayikwazi ukuthi ibambe ngaphi thini baqonde ngaphi ngodubo lolu esilubonayo olwehlela izihlobo zethu lesibatha bathanda wethu ngikhuluma ngalokho ngoperation Dudula eSouth Africa okuthaya inhliziyo zabantu abaningi kuyaxokozela kwenzakala izigameko ongazakuziphuphe lenxa ulele ukuthi kambe kungenzakala izinto ezinje omunye umuntu esenza ulutho olunjalo komunye umuntu ukuthula uqalisa ngenhliziyo yomuntu sengitho lakhona apha kwelakithi ilizwe kuningi okushaqisa umzimba esikubalayo sizothiwa abantu bayaganyula abantu benziwa lokhu lalokhu abantu bayahlukumezeka bathwele nzima kuphezu kwalokho abakuthweleyo kubuye kuvele obunye ubunzima uJesu uthi ke nxa kunjalo kufuneka ukuthula ukuthula kakuphongutholwa nje ingabe ngubani njalo ukuthula ayisilogama ongalikhupha ngomlomo kuphela uthi ukuthula ngilakho ukuthula kubonakala ngamazwi ukuthula kubonakala ngezenzo ukuthula kubonakala ngobuntu bomuntu kubonakala ingabe ngubani phela ukuthula kwenza isigaba isigodi ilizwe amazwe ahlale enamile nxa kungela ukuthula kulanto ehamba kuhle lolaka luyanda ebantwini isikhalazo isicelo sami nesokuthi thina sonke sesiphumile emndenini yethu emphakathini kungakhathalekile ukuthi singobani singaphi kasidingeni ukuthula ngoba singazuza ukuthula sizabona ukuthi siyalala lobuthongo behle kwesinye isikhathi sehluleka ukulala ngenxa yosabe sicabanga ukuthi kambe kuzakwenzakalani lanxa sifuna ukukhuluma ulutho kwesinye isikhathi kasikhululekanga ngoba uzakuzwa emethi ukukhulumelani khona lokho asidingeni ukuthula kwaJesu ukuthula kuletha ingqubela phambili lezizwe zingaphumelela nxa zilokuthula ungabona ukubhidlizwa okwenziwa ilizwe laseUkraine uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala ungabona ukubhidlika kwelizwe lona leli elakithi ngendlela ezithiyeneyo uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala sikhulekeni baba thixo ingcwele siyaphinda njalo sicela ukuthula emntwini ngamunye ngamunye lakulo ilizwe lakithi leAfrika yonke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ongadinwala kusasa kwenza abatsha sixoxa lomculi osakhulayo
sanibonani balaleli igama lami ngulindiwe wakandlovu ekhaya ngibuya eBeitbridge so emculweni bangibiza ngoSalmus Lindiwe umculo wami ngoqale ngo-2019 album elilodwa and then last week kota kurelease elinye isingle song ethi ngezisuku zonke engingathanda ukuthi abalaleli bekwazi bangixhase emculweni wami nokuthi ngikwazi ukuphumelela nami njengabanye abaculi ngikwazi ukuthi nami ngelinye lamalanga ngizibone sengikwinye i-level financially angikho stable so ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukwenza ama-videos into ezinjalo nje uthi ngikwazi ukuphusha umculo anginayo imanager into ezinjalo so besicela ukuthi mhlawumbe uthi kukhona usizo engingalithola ngasizakala kanjani abafuna ukungilandela ngikhona ku-Facebook bazongithola babali bathi Lindiwe Gospel ngkhona ku TikTok ngkhona futhi nakho Lindiwe Ndlovu 83 then ku WhatsApp ngkhona ku number ya South Africa u +27 66 426 3256.
Sinokuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
This is